Mukuru wekambani Alpha Media Holdings iyo inodhindabepa nhau reThe Zimbabwe Independent vaRafael Khumalo vanoti vamuleya navagagare vasungwa nhasi pavaenda kunozvipira kumapurisa zvichitevera kushedzwa kwavakaitwa nezuro.
Yesterday we had a visit from an assistant inspector Mujirwa who came to our offices on two occasions informing our HR manager that he required Owen Gagare, who wrote the story, the reporter, Dumisani Mleya, the editor, and a company representative to present themselves at the police station this morning. And following that that instruction from the police, our company legal counsel, Ngobile Ndlovu, accompanied the two individuals I have mentioned to the police. That's Harare Central Police Station Law and Order Section. And they were told they were under arrest, including the company representative, for contravening Section 31A .3 of the criminal law codification for basically publishing falsehoods or publishing information that would be prejudicial to the state.
Mutauriri wemapurisa Amai Charity Charamba vati vatori venhau vaviri ava vapomerwa mhosva yekuburitsa manyepo vachityora mutemo wecriminal law codification reform act zvichitevera chinyorwa chakaburitswa nebepa nhau ravo Svondo Rapfuura. Munyori musangano revatori venhau vaFoster Dongozi vashorawo kusungwa kwevatori venhau vaviri ava vachiti izvo zvinonyadzisa zvikuru sei Zimbabwe ichibva mukubatana nedzimwe nyika pasi rose mumazuva mana adarika kucherechedza zuva reWorld Press Freedom.
Hapana chinotishamisa nechiitiko chaitika nhasi. Vazhinji munodaira kuti chinhu chandinogara ndichitaura kuti kwatiri kuenda uku hakuna kumira mushe. Zvatakanangana nazvo hapa kunohlisa. Saka zvinhu zvatinoshoropodza nemashoko akasimba zvikuru kuti vatori venhau vanoendeswa kustocks vachisungwa ivo vachiita basa ravo. Hationi kunge zvinhu zvakakodzera kana kuti zvatingagamuchire zvokuti munhu anoti ari pabasa pake woendeswa kumapurisa. Yavanoti criminalization of journalism.
Bepa nhau reZimbabwe Independent rakaburitsa mashoko masvondo maviri adarika ekuti MDC inotungamirirwa naVamogen Tsvangirai iri kuita nhaurirano dzemuchivande nevakuru vakuru vemuchiuto nemapurisa nechinangwa chekuti vavasimbise kuti havasi kuzodzingwa mabasa kana vatsvangirai vachinge vakunda musarudzo dzakatarisirwa kuitwa gore rino muzuva risati ratarwa. Bepa nhau iri rinoti munyori anoona nezvekuchengetedzeka muMDCT vaGiles Mutsekwa vakaita musangano nemukuru wemauto vaConstantine Chiwenga nevamwe vavo vaMartin Chedondo pamwe navaDouglas Nyika Yaramba nechinangwa chekunyengetedza vakuru vakuru vemuchiuto ava kuti vasapidigure vatsvangirai kana vachinge vakunda mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe musarudzo dzegore rino. Hatina kukwanisa kutaura navamutsekwa avo vanove zvakare gurukota rezvekuvakwa kwedzimba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi vachiwenga vari kuramba mashoko akaburitswa nebepa nhau iri vachiti hapana musangano wavakaita navamutsekwa uye hapana tarisiro yekuti vachasangana chero nani zvake muMDCT kusanganisira vatsvangirai nezvenyaya iyi. Vamwe vakuru vakuru vemuchiuto vakaita savanyika yaRamba navaChedondo vakabuda pachena kuti havasi kuzosaruta vatsvangirai kunyange vakakunda musarudzo. Gurukota rezvemitemo vaPatrick Chinamasa vanoti hapana chakaipa kuti vakuru vemauto nemapurisa vapindire munyaya dzezvematongerwo enyika.
Awa masoja ndovakaunza rusununguko munyika yedu, ndovamwe warwi wakaunza rusununguko munyika yedu, zvikavatorera makore magumi nekusiya, makore makumi mairi wari musango. So wari kutiwo tongai nyika, hatidi kutonga, asi kana muchitonga ifambisei nenzira iyi yakafirawo muwedu. Naizvozvo vanotsigira umwe noumwe politician wese ari kuwirirana nezvakafira vanhu, vanomutsigira handisana mbonzwa wachiti hatitsigiri munhu anowirirana nezvakafira wano. Ko iwe kana uda kutonga nyika ino tsigira kazvakafira wano. Kana wakuda kudzorera nyika kumabhunu kana usingadi kuti titore minda yedu uda futi kutonga nyika ino nyika yakafirwa. Aiwa kana usina basa nekuti wanhu wakafirei chirega uda kutonga nyika ino.
Nyaya yemashandiro evakuru vemauto nemapurisa inyaya iri kunetsa muhurumende yemubatanidzwa pamberi pesarudzo dzegore rino, uye MDCT yakatosvitsa nyaya iyi kusangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC. MDCT inoti nyaya iyi inofanirwa kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa, asi vamwe vari muzanu PF vakaita savachinamasa pamwe negurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hapana chichachinja kana kutauriranwa panyaya yemashandiro evari muchiuto nemuchipurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.